Musangano uyu waitwa kumahofisi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC vagari vachiratidza kusafara zvikuru nekushaikwa kwemagetsi. Mumwe wevamiriri vesangano reHarare Residents Trust, amai Regina Kwakure, vati kudzimwa kwemagetsi kwanyanyisa muHarare zvokuti zvave kuremera vagari avo vanozoguma vanotenga parasini yekushandisa, izvo vati zvine njodzi.
Tikatarisa kunyanya nguvi nzvimbo yakaita seHappyfields Gertrude, hatizoti zvanetsa here kuti chichiri kunyanyonetsa, chichiri kunyanyoafekta matebles edu ezesa kuti arubvaangoputika kuremerwa here. Chii chatiri kurwadza semaresidensi kuti matebles iwayo yakaita sei, asanyanyoremerwa, asangoti nhasi magetsi aenda, mangwana magetsi aenda, zviri kunyanya kuremera sevagari. Tinozopedzisira tazoto nda kunotenga gasi tazenda kunotengawo maparafina aya asinohutano kuti pakumashandisa anoitisa njodzi kazhinji panika zvakaita separafina.
Mukuru weZETDC vaMilton Munoda wafa vabvuma kuti iko kwadi kuti magetsi ari kunyanya kuenda nekuda kwekuti mvura iri kunyanya kunaya, izvo zvinokonzera kudzimwa kwemagetsi sezvo tambo dziri kupindwa nemvura. Vativo dzimwe nguva miti minyoro iri kugumana netambo dzemagetsi, izvo zviri kukonzera kuti magetsi aya putike obva adzima munzvimbo dzinenge dzichifanirwa kusviswa magetsi netambo inenge yaputika.
Mafoto ekumabhukuta mabhukuta para yeshudu yematebles kuti wai atingoti kukaita makore obva adzima magetsi, wai yaoverload here, haadi anongoda zvava chete here, chii chiri kuitika? Ngatisandeichi kuti magetsi edu ari kudzima zvakanyanyisisa netambo. Tambo idzi dzimwe dzacho dzati gareji dzakadzati, kana tikatora kuri kumabhuku unozvava tambo dzizaidi dzakaitwa kudhara pa1970 ende aitwa madhizaini arikana ano colonial design ekunzi munhu mutema anga asina soko aindoemavaisichete. Saka izvozvo tida kuti tizvigadzire kuitira kuti tambo idzodzo dzikwanise kutakura magetsi anokwandirana nenharaunda, zvinhu zvichinyatsomiririka zvakanaka. Kuna natizvange kuya naiona vanhu vaiti pachibhokisi chimwe chete paizavu vanhu vakawanda, zvichingonzi maraiti munhu anongona raiti rimwe chete. Kwaitove nedzimwe nzvimbo dzizii kuna nahaikuzu kwaikucherima bhoza aiwa kwamupiswe magetsi anga ari mudzvanzizi anga aripo nguva iyoyo. Zvino zvinhu zvatoda kuti tikore cheizvozvo.
Mumwe mudzimai wechikuru asina kuda kudomwa nezita rake anoti kune madzimai maviri akashaya kuHighfield nekuda kwekuti mishonga yavo yechirwere cheshuga inofanirwa kugara mufiriji, asi vakazoshandisa mishonga iyi kwapfuura mazuva maviri zvikavhiringidza utano hwavo.
Kunana Mangwende, kunana madzimai akashaya nepamusana pekuti havana pekuisira mishonga yavo. Vana mai ava vakashaya zvekuti vaise mishonga yavo, vakanotora mishonga iyi after 2 days vairi vakashaya pari zvino takatonova kota hakuna.
Mukuru weHarare Residents Trust vaPresha Chikumba vaudza musangano uyu kuti imwe nyaya iri kusvika kumahofisi avo ndeyemarodha ari kunyunyuta nekubhadhariswa mari yemagetsi yakawandisa nevaridzi vedzimba. Mumwe manija weZETDC vaRafael Mashu vayambira veruzhinji kuti vasabe midziyo inoshandiswa nekambani yemagetsi iyi, sezvo kuita izvi tichizosiya munhu akanzwa mujeri kwemakore anodarika 10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.